quelle partie de ma vie.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 31/2024. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chatunga Bellarmine Mugabe, mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asungwa mapurisa achiti
akatora mutemo weZimbabwe anongosungwa kusindiani uye achitora mutemo weZimbabwe saafanira kusungwa.
Mhuka dzemusango dzourayiwa nechirwere cheanthrax chotyirwa kuti chinogona kutangawo kupararira kune zvimwe zvipfuyo. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe, Chatunga Bellarmine, asungwa nhasi kuBaite Bridge achipomerwa mhosva yekurova mupurisa paroadblock. Bepanhau reNewsday rinoti aburitsawo banga achiramba kusungwa. Izvi zvatevera kutuka mapurisa kwaanonzi aita mushure mekunge amumisa achipopota kuti vange vachimunonotsa kuenderera mberi nerondo rwake. Chatunga ndiye gotwe rava Mugabe namai Grace Mugabe. Hatina kukwanisa kumubata kuti tinzwe divi rake panyaya iyi, uye hatisati taziva kuti ndiani kana kuti nderipi gweta richamumiririra. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati.
It's correct, yasungwa. Tichaburitsa mashoko akaza kufamba kwenguva.
Saka zvikonzero zvacho ndezvekuti aita sei?
Kana munhu akatyora mutemo weZimbabwe anongosungwa basa kusindiani. Uye atyora mutemo weZimbabwe saafanira kusungwa.
Pari zvino ari kupi? Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende inoti mhuka makumi masere dzinosanganisira nzou, noro, nyati, makudo nedzimwe dzakafa mwedzi uno mushure mekubatwa nechirwere cheanthrax kugonare Zhou National Park. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Muchiziviso kuvarimi neveruzhinji, mukuru anoona nezveutano hwemhuka mubazi rekurima reveterinary services Dr. Pius Makaya vati musi wa 20 mwedzi uno vakaudzwa nebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka dzemusango reZimparks kuti mhuka dzakasiyana siyana dzainge dziri kufa kugonare Zhou, uye bazi ravo neZimparks vakabva vatanga kuongorora kuti chii chaiuraya mhuka idzi. Vati ongororo yavo yakaratidza kuti mhuka idzi dzainge dzafa neanthrax.
Laboratory confirmation was done at the Victoria Falls Wildlife Laboratory.
Ongororo yakaitwa kuVictoria Falls Wildlife Laboratory yakabudisa kuti mhuka idzi dzainge dzafa neanthrax. Musi wa 27 mwedzi uno takaziviswa kuti nzou imwe, nyati makumi maviri nemapfumbamwe, noro gumi nesere, marambiri, makudo maviri, mbizi imwe nenyala imwe dzainge dzaurawa neantrax.
Dr. Makaya vati vachaongororawo mhuka dzinenge dzafa mune dzimwe nzvimbo kumasvingo neHarare. Vati ongororo yakaitwa munharaunda yakatenderedza gona rezhou inoratidza kuti hapana mombe dzati dzafa nekuda kwechirwere ichi. Vachiti izvi zvinogona kureva kuti chirwere ichi chichiri mugona rezhou National Park chete. Vaenderera mberi vachiti senzira yekudzivirira chirwere ichi, icho chinobatawo mombe nevanhu, mombe zviuru makumi masere 80,000 dziri munharaunda dzakatenderedza gona rezhou dziri kubayiwa mushonga wekudzivirira chirwere ichi. Mukuru weveterinary services kumasvingo Dr. Kremer Manyetu vati bazi ravo rehutano pamwe neZim Parks vari kukurudzira veruzhinji kuti vamhanyare mhuka kana mombe dzinenge dzafa kuti dziongororwe uye vasadya nyama yavasingazive kuti yabva kupi.
So we urge members of the public to buy meat from registered or reputable outlets.
Tinokurudzira veruzhinji kuti vatenge nyama kubva kumabhucha ari pamutemo anotengesa nyama inobva kumombe dzakaurawa munzvimbo dziri pamutemo, uye kuti vasatenga nyama mumigwagwa.
Vatiwo bazi ravo rakatobaya majekiseni ekudzivirira anthrax kumombe zviuru makumi mashanu nezvishanu 55,000 kubikita, Zaka nemasvingo dzinove nzvimbo dzinowanzoita chirwere ichi nguva nenguva. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vakurudzira varimi kuti vaterere chenjedzo yeveterinary services nemamwe mapazi ehurumende kuti vachengetedze utano neupfumi hwavo. Kutanga kwegore rino, anthrax yakauraya mombe makumi matatu nenhatu kuChipinge, Gokwe neHurungwe, ikabatawo vanhu mazana mashanu negumi nevasere, asi hapana akafa. Dr. Makaya vanoti Zimbabwe inoda majekiseni mamiriyoni maviri kuti ikwanise kudzivirira chirwere ichi kumombe dzese munyika. Zvichakadaro, mutauri weZimparks vatinashe Farao vaudza Studio 7 kuti pane mumwe murume akafa kukariba atsikwa nenzou.
Idzi ndidzo nyaya dzatogara chinetsana nadzo dzekuti vanhu vari kukuwadzwa, vanhu vari kurasirwa nezvipfuwo nenyaya yekupikisana pakati pemhuka nevanhu.
Mumakore mashanu adarika, vanhu vanosvika mazana mana vaurayiwa nemhuka dzemusango, idzo dzave kuendawo kune misha dzichitsvaga mvura nezvekudya nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mumwe mutambi wechidiki chimwemwe chipidza akasimudza mureza wenyika kumakwikwi echikamu chechipiri cheAfrica Monologue Challenge Season 2 kuUganda, izvo zvakatambirwa nemufaro nevakawanda. Mutoro wedu wenhau Pasmont Lovu anotipa nyaya inotevera.
Chipidza akapedza makwikwi aya ari pachidano chechipiri kana kuti first runner-up ndokupiwa mubayiro wemadhora mazana mashanu ekuAmerica. Ainge asarudzwa pavatambi zviuru zviviri muAfrica asati apindawo muchikwata chevatambi gumi vakasara vachikwikwidzana. Vanhu munyika nekunze ndivo vaivhota. Anoti rangirisiri dambe kupinda mumakwikwi aya.
Kubvira gore rakapera taitumira mavhidhiyo emamonologue vanhu vayaibva Africa yese. Takatanga tiri 2000 vanhu vakatumira maapplication. But aiswa mushortlist yevanhu 50. Pavanhu 50 ava takasaka tiri 10.
Chipidza anotiwo ari kufara zvikuru nemubayiro waakapiwa, uye anoda kutenda vose vaimuvhotera. Mumwe wemutambi wechidzimai Ratidzo Unistava anoti zvinofadza zvikuru kuona madzimai echidiki achishura mari mumakwikwi epamusoro akadai.
Ukanyanya kuempawa madzimai unenge watoempawa nharaunda yese. Saka kubudirira kwachimwemwe nekuva first runner-up kwatiisa pamepo zvakanyanya.
Mutambi ane mukurumbira anosetsa veruzhinji achishanda nesangano rePO Box Reloaded, Admire Kuzhangaira, anozikanwa nerekuti BTC, audza Studio 7 kuti zvaitwa naChipidza munongedzo wekuti madzimai haafanirwi kutarisirwa pasi.
Tine mikana yakawanda yebudiriro, uye chinonyanyofadza ndechekuti vanhukadzi naivo vari kubudirirawo uye kusimukira.
Vanongora nezvemitambo vachishanda nesangano reComplete Arts Project vaPeter Churu vanotiwo madzimai anofanirwa kutungamidza zvivindi neshungu mumabasa avo sezvakaitwa naChipidza.
ndinoyeuka chimwemwe achitanga kuzvisimudzira mubasa rake remaarts. Munhu ane zvivindi, munhu anoti chandafunga kuti ndinoda kuita, chandazvipira kuti ndinoda kuita, anochiita. Honaika kwaasvika iko zvinezvi.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvemitambo, tsika nemagariro mubazi rezvemitambo, Dr. Bigisa Mwanda, vanoti hurumende yakazvipira kutsigira vanoita zvemitambo.
Kunyanya-nyanya Second Republic inodokwaira kuti vanoita zvemitambo, tsika nemagariro zviende kumberi.
Chipidza akatanga kuita zvemitambo mugore ra 2009 aine makore 13 ekuberekwa. Akatanga kuonekwa pamutambo wefirimu rinonzi Cook Off, iro rakaitawo firimu rekutanga muZimbabwe kuratidzwawo padande mutande reNetflix. Akashanda une zvikwata zvinosanganisira Bustop TV, Magamba Network pamwe neAlmas Collaborative Arts. Akaitawo zvidzidzo zvemitambo neNew York Film Academy achidzidzira zvekugadzirwa kwemadocumentaries. Chipidza munyori uye akanyora mitambo yepaterevhizheni nemafirimu. Chirongwa chemakwikwi eAfrica Monologue Challenge chinokokerwa nesangano reMK Casting rekuGhana richitsikirwa neAfrican Chamber of Content Producers. Akatora chinzvimbo chekutanga mumakwikwi aya ndiMaud Gerard wekuIvory Coast, akapiwa churu chimwe chete chemadhora ekuAmerica. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochikupai zvaitika kune dzimwe nyika. Ngarava yakabva kuChina inoshandiswa sechipatara ichirapa vanhu pachena yakasvika kuCape Town muSouth Africa masvondo adarika. Umo vanhu vakawanda vari kuungana vachirapwa. Ngarava iyi iri kutarisirwa kuenda kunyika dzemuAfrica 13. Vana chiremba nevakoti vari mungarava iyi vari kushandawo nevamwe kubva muchiuto muSouth Africa mungarava iyi uye mune zvimwe zvipatara. Vamwe vanoti chinangwa cheChina ndechekuda kuti ionekwe senyika inobatsira vanhu vemuAfrica, asi iyo China inoti iri kungobatsira varombo. Mauto emuIsrael anoti zvizvarwa zvemuPalestine zviviri zvaurayiwa mudunhu reWest Bank zvichiedza kurwisa munzvimbo yakapambwa neIsrael iyi. Mauto maviri eIsrael akuvara muchiitiko ichi. Chikwata cheHamas charumbidza vange vachida kubhomba ava chichiti magamba. Kurwisana mudunhu reWest Bank kwawedzera kubva chikwata cheHamas zvachakarwisa Israel musi wa7 Gumiguru gore rapera. United Nations inoti muWest Bank mafa vanhu mazana makumi matatu nemanomwe kubva zvatanga kurwisana pakati peIsrael neHamas muGaza. Mauto eIsrael 10 nemapfumbamwe aurayiwa muWest Bank kubva zvatanga kurwisana uku. Iko zvino tochienda kuchirongwa Women's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Diana Kuvea. vesangano rechitungwiza Residence Trust vachange vari kutaura nesu pamusoro pezviri kusangana nemadzimai emuchitungwiza. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu mukatitsananguriro kuti zvii zvamuri kuona zviri kusanganikwa nemadzimai emuchitungwiza pari zvino uye zvekuti zvingagadzirisikwe sei.
Tichaita dambudziko muno muchitungwiza nenyaya yemvura. Iko zvino mvura iri kutengwa dhora 4 ma 20 liter bucket, vanhu tikurarama nemvura yemugodhi. Panewo nzvimbo dzinouyawo mvura inobva mutepi kamwe chete pasvondo, kumwe vatoo nemakore anopfuura 10 vasati vamboona mvura yemutepi, kumwe inouya kamwe chete pamwedzi kana mitatu kana kutodarika. Saka iko zvino chitungwiza haina dhamu rayo remvura. Saka iko zvino tiri kunzwa kuti kwatinowana mvura kuHarare vambovhara kana kuti kukomishina Prince Edward Dam. Kwatiri semadzimai idambudziko guru.
Tichiona zvamuri kutaura izvi zvakamira sei? Tichitarira isu zviri kusangana nemadzimai pari zvino panyaya iyoyi yemvura.
Tichiridza hazvisi sina kumira zvakanaka nekuti mvura yakudhura. Vanotengesa mvura voda ma$2 kupofoo mabhaketi. Uye zvekare nyaya dzekuwacha chaizvo, nyaya dzemuzunduzi, zvinhu zviri kuafekta vakadzi zviri zvakanyanyisa nekuti isusu vakadzi tisu tinonotakura mvura, tisu tiri kubatwa chibharo pazvibhorani, tisu tiri kungunikidzwa, tisu tiri kusangana nemhirizhonga yakawanda muzvibhorani nekuda kwekusaikwa kwemvura. Ndo dambudziko ratinaro. Saka chikumbiro chedu ndechekuti zvaibvirawo hurumende yativakirawo dhamu redu. Iko zvino Harare yabvara mvura yayo. Matambudziko atatinawo zvekare emvura iwayo zvazvirina nekupamwe kune nzvimbo dzaiwana. Asi iko zvino hapasisina kuri kuwanikwa mvura guta rese ma25 watts. Saka izvozvo mukauya vakadzi vamwe vari kubatwa nezvirwere zvemusana, vamwe ane makumba munoona achigonza chibhaketi aine clash. Matambudziko atinawo hatichaziva kuti todi ende titakunda setemba dona goniropera titambura zvakadai. Taingokumbirisa hurumende yetivakirewo redu dhamu.
Makambowanikwa muchitaura here nekanzuro imomo muchitungwiza vari kuti chii?
Ichokwadi, tinotaura necourt order yatakawana 2021 yekodzero dzenyaya dzemvura. Vakabvuma kuti vaizopota vachiisa mabhauza kunzvimbo dzisingatosviki mvura zvachose. Saka apa saka yesu takakurukura nawo, asi chekuita ndopasina nekutokuvaridze mvura Harare. Vakati tamisa takomishina Prince Edward Road, kwatiriwo hapana masimba atinawo ekuti tikutoida mvura. Saka vanenge vakuti zvionere. Ine rimwe dambudziko ndechikanzuro yechitungwiza haisi kubhadhara mari kusiti of Harare yemvura yatinee tapuwa. Siti of Harare inenge ichitoda kutenga mishonga yekuchenesa mvura idai chitungwiza ichibhadharawo.
Mabasa api amuri kubata uyezve amungange muri kutsvaga rutsigiro kubva kune vamwewo vakateerera?
Iko zvino tiri kuita matraining ekukurudzira madzimai kuti vazviitire mabasa avo emaoko. Tiri kuvadzidzisa kugadzira madetergents zvinosanganisa zvinana sunlight cream, zvinana foam bath, maperfume, makobhura nezvakasiyana siyana. Saka rimwe dambudziko ratina ndechi vamwe vanenge vasitorinana pekutangira. Ndo rimwe dambudziko ratiri kutsvaga kuti vanokwanisa kunga vauye vabatsirana ungoti tikubhadharo $10 kune vakadzi vatatu vari kunotemwa henitozoonawo kuti todii after vaikena. Chimwe zvekare ndechekuti taita dambudziko revakadzi vari kuita cherityoti muno muchitungwiza. Iko zvino tine mudzimai ari kugara nevana vari pamauche vese vakaremara vaari kuchengeta vanopfuura 15 apamba paanogara hapana mvura. Ndo rimwe dambudziko racho. Saka taingokumbisa vanokwanisa chekutanga aichirwa bhoho pamba ari kutenga mvura yakaonda ipo paine vana vaari kuchengeta vakaremara vanopfuura 15. Ndo dambudziko rimwe ratinaro muno. Mudzimai iyeye hakuna chikafu, hakuna zvese, taiveko nezuro tadeedzwa kuti tinoona hazvina kumira mushe.
Vanenge vari kuda kunzwa mabasa amuri kubata vanokubata ipapi?
Tinowanikwa paofisi yedu panonzi paKey College, Unity K Chitungwiza, kudhuze nekusi Junction uko. Ende munondiwanawo panhamba dzinoti 078-072-1978 pamwe chete na 0774-6-9301.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tino tenda marvelous. Iko zvino tokupa chirongwa upenyu wedu, our lives. Icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu muchichipakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvebira remazuva maviri rakatanga nezuro chishanu, richitungamirwa nesangano reZinata. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, Sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, Sekuru Sibanda. Sekuru Sibanda, tiri kuona mutambo webira uri kuitwa kubva nezuro nemugovera uno. Mungatiudza pamusoro peurongwa uhu?
Urongwa uhu tingati taane makore 69 iyoyi takagumisira kuita kubva 1992. Saka bira iri tingati nderebhomboro iri reZinata. Saka riri kudzidzwa pamushore makomo enharira. Saka kwakatobikwa doro. Tingati bere iri rine chinangwa chekuti mhondoro idzi kunobuda kwazvinoita zvichionesa nezviri kuitika munyika uyezve zvichinoita mataona kuita zvara kana inge anyika inochenderwa sei, inopeterwa sei, zvirwere zvinodzivirirwa sei. Toziva kuti tinge tivanhu vachigomaraiwa anobva kumhondoro idzi. Tingadzidzire nyika pasi mhata yatanga kuti itange kuzviita ichiita kuti kumamemba ayo nechemhondo zvainga dziriye panzvimbo iyoyi.
Sei manga musingaite bira iri tichiona kuti matambudziko ari kutariswa nezvavo, matambudziko anga achingobata nyika kubva 1992 pamakapedzisira kuita bira iri?
Ndinoona kuti pane zvimwe zvanga zvaasiitawo nenyaya pamwe dzamune zvadzanaiieseni zvimwe zvizaa zvichiita senge zvanga zvisinga chiendeka zvingasiimira zvakanaka. Saka iko zvino tinoona kana ne hurumende yatiayo inokwidzirawo tsika dzechivanhu nekuti vakatoita savanotombobvunza kuti kaimini ichivanhu munotiwa kudii. Saka isi takatae titange taita nevedu ivavo mhondoro dzedu titange tadziona zvatoti mhondoro idzi dzinofanira kudzibva mu10 provhinsi. Ipapo patakabveta kuma 1990 patanga tine abhoti kuma 125 dzaibva from 10 provhinsi. Pakabikwa doro zvinhu zvakaitirwa nzvimbo inezvinya bhira.
Ndiani vanobika doro iri uye zvii zvinoitika mukubikwa kwedoro iri?
Iri remhondoro rinobikwa netingati muchivanhu rinotorwa nevanhu vaya vachimbirika guma kuchibereka zuva. Ndo vanobika doro iri ende kana moto wacho unoitwa zvokusikwa nemitiya yamunoona yakafanana nemichinjiyai. Moto wacho iwoyo unosikwa nemitiyoyo ende kana watuvira haudzime. Ende miti inobika doro iyoro mitiyo yemichakapa vanotovakwa dzimufasa marinenge ichibikirwa doro iroro ende moto iwoyo haudzime unotozvidzo zvima musinopera doro.
Makasarudza sei nzvimbo yemakomo enharira iyi?
Ndatiko kunharira kwakuna sekuru vedu vamushore yenyu mhondoro yanga iriko. Saka ndo nzvimbo yatakaona maraiwa ekuronga kune komiti yanga ichironga iyeziyata ichitungamira. Saka mukuonesana takaona iri nzvimbo yakakodzera kuti dii ikozingapatire zvikubiki zvedoro nekuti anzvimbo yacho haina kusimuka. Iyo midziyo yachona zvatodzine midziyo dzemhondoro idzodzi pambotipiwo marayiwa enyika paonese pachiti zvitenenguzo nekuonesana. Saka paka hatisi kureva kuti pasanga pane mhondoro imwe chetaiwa imhondoro dzemadiri mana ese dziri kuungana iyi. Kana pane panoda kupenderwa nyika yopenderwa, kana pane panoita pari kukanganisa pamusoro pano zvimwe zvinotiiza zvigere zvimwe zvii dziviri yacho. Saka tinenge tichati tinge tichitarisa tichipiwa nemhondoro dzedu dzenyika. Zvatoti mhondoro idzi haisi midziyo yose inoita mhondoro ayo. Pachiringa yoti marainmaka naye vanokwanisa kutizvikwanisa kutozodaisa mvura iza tiriti mhondoro katinenge iri midziyo yedu
maita basa. Sekuru, tinotenda zvikuru. Totarisira kuti bira renyu riri kufamba zvakanaka.
Aiwa chokwadii, aiwa tinoona kuti kubva patakaritanga tiri kuratidza kukunda ende saka tinotarisira kuti ayo mukunopedza kwebasa redu iri zvinhu zvinofanira kuti zvifambe zvinochiedza zvakanaka.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemunyori wesangano reZinata, Sekuru Prince Mutandi Sibanda, muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica muchaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mwedzi uno unocherechedza zuva rekubatsira pasi rose reWorld Humanitarian Day, mukana wekuremekedza kuzvipira zuva nezuva kunoita vashandi vose vemasangano anopa rubatsiro vanoshenaira mune dzimwe nzvimbo dzakaomarara pasi rose, kazhinji vachiisa munjodzi upenyu hwavo ivo vanopa rubatsiro nekununura vanhu vanenge vari munjodzi yakanyanyisa pasi rose nevari kutambura. America inocherechedza kuzvipira kwavo, kunzwira vamwe tsitsi nehunhu hwavo. Kutambura kwevanhu kuri kuenderera mberi kuchiisa vanhu vakawandisa munjodzi uye mabasa ekubatsira anoramba akakosha mukubatsira kurwisana nedambudziko iri riri kuwedzera nguva nenguva, kunyange hazvo njodzi yaro iri kuwedzera. Naizvozvo, gore rapera vashandi vemasangano anobatsira vanosvika 290 kana kuti 280 vakaurayiwa vachizvipira kubatsira vamwe, zvakaita kuti rive gore rakaipisisa munyaya dzekubatsira. Kubva kumatambudziko ari muSudan, Gaza, Democratic Republic of Congo nedzimwe nyika, vashandi ava vanowanzoshanda munjodzi yakanyanyisa kusanganisira muri kurwiwa hondo, kuitira kuve nechokwadi chekuti rubatsiro ruri kusvika kune vari kurwuda zvakanyanya. Mabasa avo anotsigira nharaunda munguva dzadzinoda rubatsiro zvakanyanya nekubatsira kuti pave nepasi rose rine runyararo rakachengetedzeka. America yakazvipira kuramba ichimira nevashandi vemasangano anopa rubatsiro nekuisa mari yakakosha kuponesa upenyu nekuderedza kutambura pasi rose. Ndosaka muna 2023 America yakawanisa mari inoda kusvika kumabhiriyoni 10.5 kana kuti $15 billion kurubatsiro, uye muna 2024 yakawedzera rubatsiro rwayo kubatsira kuderedza matambudziko ari kuwedzera pasi rose. Mumashoko avakaburitsa, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakati America yakazvipira kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevanhu nekubatsira kugadzirisa kusawirirana kuburikidza nekushanda pamwe nedzimwe nyika. Vakatiwo vanodawo kuona nekukasika zvisina njodzi, zvisina dambudziko, kufamba kwevashandi munzvimbo dzine kunetsana kuitira kuti vakwanise kusvika kune vanoda rubatsiro pasina kukanganiswa. Apo vanhu vanoda kusvika kumamiriyoni 300 kana kuti 300 miriyoni vave kuda rubatsiro nekuchengetedzwa pari zvino. America inosimbisa kuzvipira kwayo kubasa iri, ichiramba ichikurudzira vainoshanda navo pasi rose kuti vabatane nayo mukuwedzera rubatsiro rwavo kuitira kugadzirisa matambudziko kune vanoda rubatsiro mudambudziko riri kukura pasi rose. Mutauriri weNational Security Council vaShawn Savett vakati mukushanda pamwe vanokwanisa kubatsira kushandura zvine pundutso upenyu hwevanhu vakawanda. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Ngezi Platinum 2, Yada FC 0, Green Fuel 2, Capes United 2, ZPC Kariba 1, FC Platinum 1, Bulawayo Chiefs 1, Tel 1 1, Simba Bora 1, Bikita Minerals 0. Mu English Premier Soccer League, Arsenal yaita mangange 1-1 ne Brighton. Kotiwo Nottingham Forest yaita mangange zvakare ne Wolves 1-1. Aston Villa yarova Leicester 2-1. Ipswich Town yaitawo mangange 1-1 ne Fulham. Kuchitiwo Brentford yakunda iyo Southampton 3-1. Bournemouth ichirovawo Everton 3-2. Sezo nguwa edu ya pera regai timbotarisa misore na u zanasi. Chatunga Belamine Mugabe, mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika va Robert Mugabe, asungwa mapurisa achiti hatarise kuti munhu abuda mbamani. Mhuka dzemusango dzourayiwa nechirwere cheanthrax, chochikirwa kuti chinogona kutanga kupararira kune zvimwe zvipfuyo zvakaita semombe chichiparadza upfumi hwevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela emhlakazweni we-Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 31 kuNcwabakazi 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uChatunga Mgabe, indodana kamoye uRobert Mgabe, ubotshiwe ngamapolisa eBate Bridge esethisa icala lokutshaya ipolisa kuRoadblock. Ukubulawa komunye umhlali weKariba yindlovu sokuveze njalo ukufuthelana okuqhubekayo phakathi kwabantu lenyamazana zasendle endaweni zelizwe esijiyeneyo. Izakhamizi zakondolwane ePlumtree eziyisithupha zibotshelwa ukubulala owesilisa zimethesa icala lokweba imbuzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UChatunga Belamine Mugabe, indodana kamoyi owayengumongameli uRobert Mugabe, ubotshiwe ngamapolisa eBate Bridge namuhla esetheswa icala lokutshaya ipolisa kuRoadblock. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ukufakazile lokhu kungxoxo ayenze leStudio 7 wethembisa ukwethula imininingane egcweleyo ngokuya kwesikhathi. Kodwa iphephandaba leNewsday libika ukuba uChatunga ukhuphe ingqamu yohlobo le-okapi efuna ukugwaza ipolisa leli wasebanjwa ngamanye amapolisa okwakhathesi uvalelwe enkambeni yamapolisa eBate Bridge.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa wafube mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Ukubulawa komunye umhlali weKariba yindlovu ngolwesithathu sokuveze njalo ukufuthelana okuqhubekayo phakathi kwabantu lenyamazana zasendle endaweni zelizwe ezijiyeneyo, kubika uNokuthaba Dlamini.
Ngokubika kwamapolisa enkambeni yenyamunga eKariba, umufi umnumzana Scotch Gawa uhlaselwe yindlovu evela etshwaleni emadabukakusa. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, ZIMPARKS, umnumzana Tinashe Farawo uthi balusizi kakhulu ngalokhu, njalo uthi uZulu kumele achiyane lokuhamba ebusuku.
It's another sad incident that we have recorded.
Indlovu ibulele owesilisa eKariba. Lesi sehlakalo ngesinye sezehlakalo esilusizi ngazo. Kodwa sikhuthaza uZulu ukuba angahamba hambi ebusuku.
Izehlakalo ezinje seziyinsakavuleka ezabelweni eziningi ezigoqela eManicaland, Mashonaland West, Maswingo laseMathebeleland North, ikakhulu ezigabeni eziduzane lalapho okugcinelwa khona inyamazana lezi ama-game parks. EMathebeleland North udubo lolu lubhahe kakhulu ezigabeni ezifana leVictoria Falls, eBinga laseWange, lapho abantu abakhala khona ngokuthi uhulumende ukhanya eqakathekisa inyamazana ukwedlula bona. Abaholi bezigaba ezincelezelane leWange National Park, Forestry Area leZambezi National Park bathi ukuhlaselwa kwabantu zenyamazana lezi sekuyiyo inkulumo yokuvukisana. Ukansela ka ward 3 umnumzana Given Moyo uthi indlala yalonyaka yenza udubo lolulondlondlobale ngoba inyamazana sezisondela kakhulu ebantwini zidinga ukudla. Uthi izilwane zona sezizingela lebalele ezibayeni zezakhamizi kanye lasemadlelweni.
Abantu bafake kuyangena izinyamazana izilwane. Isilwane safika sithatha inkomo, sithatha imbuzi, sithatha amadonki. La kumuntu adingathembela khona adle.
Umsakazo weStudio 7 uxoxe loCounselor Moyo esendlovu bus stop 10 off eWange lapho izakhamizi esezathutha khona zibalekela ukuhlaselwa zinyamazana. Izakhamizi zeWange seziqinise umkhankaso wokuthi uhulumende kumele yapasise ukuguqulwa komthetho weParks and Wildlife Management Amendment Bill ukuze kubhadalwe imideni yabantu abayabe bebulawe zinyamazana, abadlelwa izifuyo lezilimo kanye lalabo ababe belinyazwe zinyamazana lezi. Unkosikazi Hlengi weSibanda uthi kuyabahlukumeza ukuthi lanxa bengaze behlelwe ngomonakalo kabakhalelwa njalo kabahlawulwa.
Phela inkomo zena lezo esilazo ziphinde zidliwe futhi yizilwane, sesihlala singabantu nje sihleziyo khonapha komvuto esidingaswele ukuthi kanti manje siyenze njani.
Unkosikazi Shailene Mathe ongaphansi kwenduna uShana yena uthi lezingadini yimpi phakathi kwabantu lenyamazana.
Ingadi yangkhona kumele ulinde ukuthi uze uthole khona okuncane manxa ungasalindanga vele indwangu ziyaqeda.
Udaba lokuguqulwa komthetho weParks and Wildlife Management Amendment Bill solwethulwa edale lePhalamende lwabuya njalo lwasabalaliswa kuZulu ukuze afake imibono yakhe. Abantu abaningi bathi labo ababe behlanganela loludubo kumele behlawulwe. Ungapasiswa lomthetho uzakwenza njalo ukuba izakhamizi zithole inzuzo kwezendle kuthi labo abalimeleyo bahlawulelwe nguhulumende ezibhedlela. Nyakenye ugatsha lweZimparks luthi inyamazana zeganga zibulale abantu abangamachumi amahlanu 50 njalo iningi libulawa zindlovu lengwenya. Ngimele iStudio 7 ngiseWange komvuthu ngingonokuthaba Dlamini.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho le-Israel libika ukuthi libulale amaPalestina amabili abelungiselela ukubhomba eWest Bank ngesikhathi ibutho leli lingena kulindawo. Iqembu leHamas elabangela ukuqala kwalimpi ngokuhlasela e-Israel nyakenye lethule umbiko lisithi ibutho labo lihlasele amabutho e-Israel asanda kungena endaweni esezansi yeWest Bank. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-AFP. Abebutho le-Ukraine bathi bawise ama-drone ebutho le-Russia angamachumi amabili lane 24 phakathi kwangamachumi amahlanu lambili 52 athunyelwe ezigabeni ezisitshiyangalombili zakulelo lizwe. Bathi akula muntu olimileyo njalo akubanga lo monakalo omkhulu. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Amazwi alandelayo aveza imibono kahulumende weMelika.
Umthethwandaba ophakemeyo oweVenezuela oweSupreme Tribunal of Justice usunqume ukuthi ngempela umongameli Nicolas Maduro walelo lizwe wanqoba kukhetho oluqhutshwe ngenyanga edluleyo kulelo lizwe lapho ayincintisana lomnumzana Edmundo Gonzalez. Isinqumo lesi asithembeki njalo asilasisindo. Singakhangela ubufakazi obuningi obukhomba ukuthi umnumzana Gonzalez nguye owathola amavoti amaningi mhlaka 28 ngoNtulikazi, ukutsho umsekeli wesikhulumeli sikahulumende weMelika umnumzana Vedant Patel embikweni olotshiweyo. Amaphetshana aboniswa liqembu eliqoqa imikhankaso kamnumzana Gonzalez asenkundleni zebulenjini atshengisa ukuthi umongameli Maduro wanqotshwa ngokuphindwe kabili kumbe kanye. Phezu kwalokho, ohulumende bamazwe asemhlubulweni weLatin America alichumi bathi abavumi isinqumo somthethwandaba weVenezuela esokuthi umongameli Maduro uthi nguye owanqoba kukhetho ukuthi aphindele ayebusa. umongameli Gabriel Boric owelizwe leChile uthi angithandabuze ukuthi ukhetho lolu luntshontshiwe. Okuveziweyo emphakathini ngalolu daba njalo kwahlolisiswa kuveza ukuthi abalelungelo lokuvota eVenezuela bakhetha uMnumzana Gonzalez ukuthi abakhokhele. Intando yabantu beVenezuela kufanele ihlonitshwe, kukhuthaza uMnumzana Patel. Okwamanje sokuyisikhathi sokuthi amabandla ezombusazwe eVenezuela aqalise ukuxoxisana ngenhlonipho. Konke kuqhutshwe kulandela umthetho wezokhetho kulelo lizwe nezifiso zabantu beVenezuela. Isiphathamandla somanyano we-European Union, uMnumzana Jose Borrell, uthi amazwe angamachumi amabili lasikhombisa wasoze ananzelele umongameli Maduro njengomuntu okhethiweyo engabonanga impumela yokhetho ehloliweyo. Imizamo esaqhubeka eyokuthi umongameli Maduro aqilibezele ngokuthi wanqoba kukhetho izamemethekisa ingxabangxoza evele ikhona. Ngempela uMnumzana Gonzalez wacatsha ngemva kokhetho luka-28 ngenyanga edluleyo. Abezomvikela baze bagqagqele abantu abedlula inkulungwane ezimbili ababetshengisela laba mabandla aphikisayo ababesola impumela yokhetho. Umholi webandla eliphikisayo uNkosazana Maria Corina Machado nguye owakhetha uMnumzana Gonzalez ukuthi ancintise, yena eseyalelwe ukwenza njalo la esowayecatsha. Ilizwe leMelika lamanye amazwe omhlaba lizaqhubeka lixhasa abantu beVenezuela ngoba amalungelo abo edelelwe kusukela ngenyanga edluleyo mhlaka-28. Njengokugcizelela kwaMnumzana Patel, sizimisele ukusekela uhlelo olugoqela wonke umuntu olukhokhelwa yilizwe leVenezuela ukuthi sibuyisele intando yabantu.
Le yimibono kahulumende weMelika.
Abadala bathi ithukelwa ebandla. Nanti thiwa mahlabezulu kuhlelo live talk. Maviki wonke ngovulo kusiyango lesihlalo. Sihlaziya kwenzakala elizwe lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethuzo ezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani kenje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga, Let Us Connect and Network, kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke,
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sigcila kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyihluzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMarvelous Mhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulaptop ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Voice of America. Sisakaza kuradio, kuFacebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Okwamanje ke ngitedele usithandekile Mhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazane.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana. Lilami usithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa noNkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asizweni ukuthi usiphatheleni.
Njengathi omama bamabhizinisi sile challenge enkulu kakhulu ukuthi siyavuka ekuseni sihambe emsikeni ethu kungela magetsi, sichiye labantwana bengela lutho kokuthi upheke. Kade sivinile nkuni phela sizitholi, sokumele siphile ngegasi. Igasi lawe iyadura, i-very sensitive, ayifuna ukuchiyelwa abantwana. Sokumele wena ube khona, kugcina kusi-affecta njengabomama. Omama bale msebenzi abayenzayo, sivuke kuseni sizama ukuthi sichiye sibhekile kumbini lokunye sikuthengisayo kuyafuna amagetsi. Amagetsi ahambelana lamanzi, lapho i-challenge ukuthi sigcina singayanga le misebenzini sesimelela amanzi ezibhoraneni. Kumelela kathi sile zibhorane kuthiwa zilamanzi. So sokulokungamachibi okugejwayo and amanzi lawo kakho sefu ngoba ngokungamachibi esingakwaziyo ukuthi amanzi angikhona abevelela ngaphi kokuthi amanye agcine sengamasuwa. Even lakumabhizinisi ethu sokusehla kakhulu ngoba isikhathi sokuthi siyothengisa ncane ngoba uthengisa vele uzolezi-stress ucabanga ngekhaya ukuthi ngithiye kunjani. Even le emsikeni yethu i-health isisichaya ngoba silala manzi ukuthi ukhanya ugezisa izithelo zakho okunjengama-epulu okunjengekhona lokho okudliwa khonapho khonapho. So hhayi kunzima kakhulu.
Inhlanganiso yakho iqhuba imihlangano yama-consultative meetings, ungasichasisela ukuthi kahle kahle ngeyani njalo izaphathisa njani?
Siyananzelela ukuthi i-City Council isivule i-department yethu yama-small SMEs awethu. E-councilini sasiba lalokho kokuthi siyabhacisa kungxenye bethi sisebenza under i-housing communities, kwesinye isikhathi bethi siku-licensing, kwesinye isikhathi besingakwazi ukuthi singaphi. At the end of the day imali yethu ibisicina isiphonguba miseleni yasingazakali ukuthi ifakwa nga. So besisenza ama-consultative meeting ukubuza ukuthi vele lisebenzelana njani le council le-harassment, sikhangela lama-bylaws ethu lama-partners ethu i-FES esincedisayo ukuthi si-consulte lalo kathe silama-town hall meetings kathi esiwayenzayo ukuthi sizame ukuthi siformulate i-policy eyiyo ezasincedisa ukuthi sisebenze kahle le council le-ofisi yethu entsha. Sihamba ngamawadi ngamawadi sinanzelela ukuthi amawadi anenhlupho ezijiyeneyo. Besilo wadi 1 ogcwele ngenhlupho eziningi. Ama-flea markets ezikhangela lama-coveted flats, lama-coveted buildings asetshintshiwe aba ngokuyi-small zitolo. So okuphumileyo kakhulu ukuthi amapolisi zisekahle ephume sobala ukuthi ama-rent angikhona ahamba njani, babhatala njani, babhatala kubani. Lakhona lokuthi imali zethu esizibhatalayo ama-license izithi kansi going to plow back ebantwini bona laba abangama-informal sector okuzothi nabo develope indawo zabo. Kwaphuma lakhona lokho ukuthi kona the days ukuthi bedotshelwe kuphela imizila. Sebefuna izindawo ezifriendly free ezokuthi all weather patterns okokuthi nxa izulu lisina ngingayisaba ukuchaya ngoba chaya phansi kuzakhukhula yilokhu ze lizulu, ngingayisaba umoya ukuthi uzathatha. So ngezinye izinto ade sikhuluma ngazo ezi-affecta especially omama ngoba sinanzelela ukuthi omama they are almost 75% of the totally lokuzeni abaku-informal sector. Kukhanya vele ipolisi kabayazi ngoba kade belokhu bekhala bethu esazi i-council ukuthi izasenzelani. Sathi sabakubonisa ukuthi hhayi i-council yenza lineli kufunayo. I-council lama-ofisi avulekileyo ngoba bayesaba ukukhuluma, bamelele nje ukuthi i-council iyenze ekufunayo then bona sebelandele. But stena gona the days i-council lathi sisebenzelana kanye kanye layo sihlangane halfway okuzothi at the end of the day sithole food on the table la i-council ithole i-revenue ezancedisa uZulu ezancedise lelizwe lethu leZimbabwe. Nyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Debra Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga. Siye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo.
Langa laphuma lendaba, langa laphuma lendaba, lashona lendaba. Langa laphuma lendaba, langa laphuma lendaba, lashona lendaba.
Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla sikondolwane ePlumtree lapho okuboshwe khona izakhamizi eziyisithupha ngecala lokubulala owesilisa ebezimethesa umlando wokuntshontsha imbuzi kamakhelwane. Abasolwa baboshwe ngamapholisa akomadlambuzi. Sixoxele linye lawo lachasisa kabanzi.
Lo umuthi ngathi wahamba esiwayeni omunye umadali kala ebusuku
wahamba wayithatha imbuzi amadalikana phakathi kwalaba umadalikana okhala wakhona then wathethethe imbuzi wahamba wayehlizi imbuzi leyana egayeni wahamba la emzini wakhe so lo umadalikana okhala wathi usidiwe imbuzi yakhe wayitshela imbuzi yakhe wazitshelwa ngomunye ukuthi hhayi akhe ngabona umufi lo ehlinze imbuzi enjekanjekanjekanje yena wazomlanda wahamba wayatshekisa abanye abangane bakhe bayathola khona okwahlinzela khona imbuzi balonda igazi lalithonda ngendlela laselaqonda emzini womufi wathi ufike emzini womufi athena ingekho umufi kodwa kwakulo mama wakhe nguye watshela ukuthi umufi ungaphi bamlanda futhi khona lekho umakhelwane wabuya laye umufi kanyalanga ukuthi imbuzi wayeyitshentshile imbuzi kamadalikana wase bathela nenyama yayikhona embini yakhe abasadinyanga okuningi base bathela sikumshaya konke engu-eight
bamtshaya wahle wafela khonapho kumbe wayafela esibhedlela
wathi sebemtshaye kanjalo umfilowana bamthiya emele kodwa umadalikana okhala njengoba kwakungumakhelwana wakhe eseduze wayehamba emsuku esiyomtsheka emkhangela ukuthi yoku esaphila yini and njalo esaphila ehamba emnikani amaphilisi la manzi ehamba insuku eziyisithupha ehamba esiyomtsheka endlini yakhe kodwa bethiya-ke ngabethile umnengo wakhe phakathi emkhangela ukuthi esaphila yini kwathi ngelanga lesithathu bathi besetsheka kwaphansi ekho wathola esenjani esefile ngathi umama kamufi nguye waqala ukubona ukuthi hhayi umufi lazo sele malanga engambona njengenza kokutshaya kwakhe wathi esetsheka endlini yakhe ikho wathola efile
sikhuluma nje abasolwa bangaphi lokho bekhona ngapho kwamadlampuzi kumbe sebaya emthethwandaba
sisahamba labo ekhothi sikhuluma khanje ngaku-remand eplamtizini kwaphana ngoba ukuhamba labo wangena ku-initial remand wangena e-prison
amacala anje mpholisa ungathi avamile yini khona ngapho kumbe into ephongkwenzakala nje kanye
kumadlambuzi indawo ningathi kunyanga ezidlulileyo ezingaba zintathu kumbe zinye ningathi kuyathula mbijana ukubulawa kwabantu kodwa okwamanje sengathi sekukhalile ngoba inyanga edlulileyo sathola futhi umuntu wesifazana wabulawa nendoda yakhe ngemva ukuthi indoda yabuya ifika ekhaya yathola umfazi epeka kungaba kuyisomething wakufaka ekudleni kwendoda indoda yathi yacaphuka isithi umfake umuthi then wase wamtshaya nge-pit wamdabula ikhanda so kathesi sokuyenzakele futhi kukanye wathi indawo leyo yemadlambuzi indawo yokulawa kwabantu kulokhu kusiya phambili kukanye abantu kabafundi
amacala okutyontshwa kwezifuyo wona ke avamile lawo
okwamanje ningathi sokungcono kodwa umnyaka odlulileyo amacala okutshintsha kwezifuyo imaningi kakhulu kakhulu kubantu abasuka indawo ezinjengentsholontsho zinguya emadlambuzi betshontsha izifuyo ezinjengenkomo namadonzi behamba besiyothengisa bethengisela abantu abasuka kubulawayo bethengisela khona le etsholontsho njalo sekulabanye abasuka shithi lapha futhi komadlambuzi betshontsha iy'nkomo zasebhofana bebuya lazo indawo lethu yemadlambuzi sebethatha ezinkomadlambuzi ezikaphisa khona le futhi ebhotwana njalo njalo kodwa ungathi okwamanje kungcono especially lo umnyaka
uzulu wakumadlambuzi kuyini ongathanda ukukutsho kuye ngezehlakalo ezinje
kathesi sikhuthaza abadala kumbe abazali ukuthi bahlale phansi labantwana abafana besilisa ukuthi babafundise ngendaba yena le yokuhamba bethatha izinto zabantu njalo nokuthi bafundise ukukhulumisana makho nenkinga esigabeni
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mpholisa siyabonga kakhulu
kulungile babangoma ngiyabonga
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba besixoxa lepolisa lakomadlambuzi ePlumtree ngokubulawa kwesilisa obesetheswa icala lokweba imbuzi. Tiani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.
Siyabonga ntungamili nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMasikandi uSevius Nyoni ozibiza ngegama lokuthi sithwalo senkosi emculweni. Usithwalo udabuka enkayi lapha uphethe iEP yakhe entsha elesihloko esithi Impilo. Nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Salibonani balaleli ezomculo ngale ngo-2016 lapho bengise kanjalo eRunguje noma ungathi eDandadema. Wase uhamba isikhathi kwaze kwahla u-2018 lapho hambe ngaye eMzansi khona ngadibana nabanye abaculi abafana naboSibani Ndlovu, Xolani Shongwe waseSwazini nomfihlelo hayi Major Street Thomas Kandi ke. Yibo abantu engiculela nabo ngakhipha i-single track. Bekungu-2019 lapha. 2020 ngangena njalo e-studio nomlungisi Gasa sakhipha i-gospel Masikandi. 2023 lokho sizama siwasivuka nje sakhipha enye i-single track njalo futhi ahamba isikhathi waze washa lesi sikhathi samanje esengikhiphe khona i-EP engiyiphetheyo lapha.
Mina ngizukuka wezinsizwa nezintombi zithu mjoli anyisa kanti jola nabantu abarongo. Mina ngizukukhala wezinsizwa nezintombi zithu mjoli anyisa kanti jola nabantu abarongo.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma zami beyingakazi faki endaweni zokudownloada laphana noma ngathi kuma app okudownloada kodwa kungekudala ngizozifaka ke manje ingoma zitholakala kimi ngqo ngokokuhlala ngilapha kwaBulawayo eMagwegwesti. Abafuna ukuxhumana nami inamba zocingo u-078 313 6844.
Abalandeli ubatshiyela wapha mashi.
Ngiyacela ukuthi lingiyamukele njengabanye abaculi nami ngiyalithanda kakhulu bese ngicina ngokuthi cela ukuthi linga-download izingoma kuma app la angasizi ngalutho abaculi kodwa li-download lapho okwazi khona ukuthi mangabe u-downloada umculi ukhona naye akutholayo.
Oh, yeah.
Siyabonga Ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo abaculi bethu luyeza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singekehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Uchatunga Mgabe indodana kaMoyi uRobert Mgabe ubotshiwe ngamapholisa eBait Bridge esetheswa icala lokutshaya ipholisa kuRoadblock. Ukubulawa komunye umhlali weCaribbean Indlovu ngolwesithathu sekuveze njalo ukufuthelana okuqhubekela phambili phakathi kwenyamazana labantu. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.